Yohanna arrested for usurping the power of the election and undermining the authority of the government.
Izvi ndechimwe chezvikamu zvakawanda zviri mumutambo weOperation Restore Legacy chinorwadzisa vakawanda mbabvu dzavo nekuseka. Mutambo uyu wakanyorwa naCharles Munganasa, uyo anove mukuru wechikwata cheJubilee Arts chinoshanda chiri muguta remumasvingo uyezve ari mumwe wevatambi mumutambo uyu. Mumwe wevanhu vanofadza veruzhinji zvikuru mumutambo uyu ndimuzvare Caroline Magenga, uyo anenge ari amai Grace Mugabe. Caroline, uyo akazvarwa nekudzidza mumasvingo ndokuzoita zvidzidzo zvepamusoro paMidland State University, anoti akatanga kuita zvemitambo ari kuprimary asi akazonyanyozvitevedzera mumakore mashoma apfuura. Anoti akatora nguva kuti anyatsokwanisa kutevedzera amai Mugabe.
Munyori anoveye zvekare director wedu atatoti pachasi chekuti tinosaga mavhidhio akawanda aiye Grace nemakasi ataita emacharacters ataita. Saka inenge iri nyaya yekuramba uchipractisa uchingoona uchirambochona mavhidhio uchiverenga mainterviews esaita uchinobva mukunzwisa kuti angari munhu akaita sei, aiita sei paaitaura nevanhu, aiita sei paaitaura kumarali. Saka taifanirwa kuti tange tazamba kumunzwi tisati tachikwanisa kuita zvosipati.
Ketani Michael Banda ndiye anobuda achitevedzera vaMugabe. Ketani anoti akapinda mune zvemutambo mushure mekukurudzirwa nemumwe munhu waaiziva aiitawo zvemitambo.
Ndaingoitawo lucky nokuti pane munhu andaizivana naye aiita nemasota masota anonzi Michael Zinduru, who actually thought kuti aibe an actor. Akangonditi uyawo umboenda. Then after that ndakatongobva ndatoona kuti chimupushingi chirichi chiripo nokuudzwa ndamuwana ndakashanda nawo since 2009 and kubva 2009 yokusvika nhasi 2018 I've been with the Masvingo Theatre and Arts Club zvishanda nevanhu akaita sana Mr. Jagi vakandibetsera, vana Jimmy Miller na uyu wandinonyaushana naye Charles Munganasa.
Ketani ndemumwe anofadzawo veruzhinji nekukwanisa kwake kutevedzera vaMugabe. Anoti nekuda kwekuti vaMugabe munhu anozivikanwa zvikuru munyika nepasi rose, kukwanisa kuvatevedzera nemazvo hazvizi nyore.
Madziviro anoita maZimbabweans vaMugabe ukaita zvisinga zvino vaMugabe very easy for them to pick it up and say izvo ndiki nemaicho vaMugabe havatauri so havafambi so you would not say this in this situation. So zvakanetsa kuti it has to be believable. Saka zvaidi mabata saekta tichizwa kakawanda kuti zvinhu zvinotiremera ndo zvatinyamufarira kuita kana basa chigozha that things kuti actually have something that's very important to do.
Charles akaberekerwa kwaGutu akaita zvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe. Mumutambo uyu anotamba chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga, uye anofadzawo vakawanda achitevedzera matauriro avanoita rurimi rwechirungu. Kunyange hazvo achiti anofara zvikuru nekutambirwa kwemutambo wake, Charles anoti anoudzwa mwoyo nenyaya yekuti hurumende hairatidze chido chekutsigira zvemitambo. Anoti nyaya yekuti masangano anotsigira zvinhu zvakasiyana-siyana nemari ndiwo anonyanyotsigira zvemitambo munyika inogona kukanganisa zvetsika nemagariro emunyika.
Dhona achaya nemari, achandipa mari. Andipa mari, dhona ane zvakawanda zvaanoda kuti ndizoi. Iyo ndagashira mari yadhona zviri kutadzwa itwa nehurumende yedu ndichiita zvaari kuda. But kana tikadaro maizvi taurai akaucha yedu, taurai even mastories yedu, stori yataa kutaura haisisiri stori yedu, haisiri nyaya yedu yatakutaura. Tataura nyaya yani? Tataura nyaya yadhona.
Caroline anoti kunyange hazvo veruzhinji vane mamwe maonero kuita zvemitambo chinhu chinogona kuraramisa munhu semamwewo mabasa. Anoti shuviro yake ndeyekuti dai aikwanisa kusangana naamai Mugabe onzwa dii ravo, uye kuti vanonzwa sei kana kuti vanofungei nezvakaitika.
Industry yokuekta ndinoona sekuti industry isinganyatsonzwisisiwa nevanhu. Asi zvinotori zvinhu zvinotoraramisa vanhu kutorama kutobhadharawo mabhills nenyaya yokuita zvemitambo izvi. Ende vanhu tiri kufara nezvinhu zvikonzeri kukwana kune vanhu vari kufarira mitambo izvi kunyambo isi I think special part ka wita tinongo dzokera kuno tsona ingwa chingoti by public demand vanga tsatina kiona tinokiona dzokai nayo saka zvinhu zvinofadza kana kuti mushandi kuti tinotsetsa stop fadzara nokuti tsara saka zvinhu zvokuti zvinenge zvichiti chene tsamo nokuramba zvichiti muti zvichiti chambi chinzambe
Charles Arnold nekuda kwemukurumbira waita mutambo wavo urongwa hwasvika pamusoro soro hwekuti vaende kunze kwenyika nemutambo uyu Anotiwa mungu wapupi iri kutevera, ane urongwa hwekubudisa mumwe mutambo unechekuita nesarudzo, achitiwo, ane tariro yekuti, mutambo uyu uchaitawo mukurumbira.
Mutambo watakatanga uyu mutambo wakadina va. Tadina odaro tucharamba tichiuya takashinga takamira. Tine mutambo watirikudaita just before my elections. Pane mutambo watichauya nawo handidi tichagoni kuti ndiutaure nezita rawo nekuti mutambo uyu vanyori vakawanda vanenge andizwa ndichitaura ipapo ndozvinonyorawo pandava kuda kuzouita ndava kutosvika wamuvanhu basi hatizigumira pano ndozvanonga kurumbisa
panguva yeutongi hwava Mugabe mutambo wakaita seoperation restore legacy waigona kurambidzwa kuitwa mutambo uyu uri kuita mbiri zvekuti vakawanda vanoti unogona kuvhurira vatambi vavo mikana yakakura uye kubatsira kusimudzirawo zvemitambo munyika. Ambience 4 up, say the under following text. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.